Chekutanga ndechekuti African Union yakanga yagara kubva 2010 yaita mutemo wekuti haibvumi kubviswa kwehurumende siri pamutemo. Saka zvakazoitika muZimbabwe apa panotinetsei ngekuti hazvisi pamutemo kana tichizvitarisa sezvazvakaitika, zvekuti tinonyatsoziva kuti takatanga kupinda pamauto. Asi kwazoitika nemapoka edu yakaita sana African Union, mitemo yavo yekudefaina kuti chii chinonzi kuu, ndo patinoona pane dambudziko kuti kana vakuongorora nyaya iyi yakaitika muZimbabwe, mitemo yavo yakanyanya kutetepa, haina kunyatsosimba kuti chii chinonzi kuu. Ndo patinenge titi ikwapo ndo panoresva mitemo yeAfrican Union zvatinoona muZimbabwe inoda kugadziriswa.
President wePan African Parliament Varoja Dang vari muZimbabwe kuzvinezvi vakangoti vachisvika vachiti vanotambira hurumende yeZimbabwe, pane chakaipa here apa?
Pane chakaipa nekuti vaakutoita kunge African Union yaPan African Parliament vatori kugashira kuti hurumende dzinogona hadzo kubviswa nechisimba chero pasina kudeuka kweropa kana kurwisana kunoita vanhu, nekuti statement yavakataura yekuti tiri kukorokotedza vanhu veZimbabwe ndekuti makaita zvinhu peacefully zvisina bloodshed. Ndo panonesa ipapo kuti oraiti, saka zvaakubvumidzwa hazvo kuti hurumende inogona kupindigurwa nechisimba ezvinonge vanhu vasina kuurayiwa. Dai vakauya vambotanga vagara pasi nevakuru vese vari muhurumende, vari mumapoka, ari mumacivil organization, vari mumaopposition nevamwe vese vobvunzwisisa kuti maonero evanhu vemuZimbabwe vanozviona sei zvakaitika muna November last year, pane kuti munhu achangoburuka ndege akutoti tino korekotedza vanhu veZimbabwe kuti makaita zvinhu zvakanaka chose. Handioni pane pakanaka ipapo.
Masangano esa yakaita seAfrican Union, Pan African Parliament, SADC nemamapoka oronga chinyi munyaya yakadai kuitira ramangwana?
Zvandinoona apa ndechekuti African Union neSADC nana Pan African Parliament kavatigara pasi voona kuti apa chii chakaitika chakapotsa mitemo yavo, yavatigadzirisa mitemo yavo vagare pasi vaexpande definition yekuti kubviswa kwehurumende zvisiri pamutemo zvinorevei.